Manira kanaka vatereri, semazvo ndose panguva dzino yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Tichiri kutaura pamusoro pevaprofita kuti tiudzwe kuti vanombove vanhu vakadini uye vanosarudzwa nani. Svondo rino tashanyirwa namufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt. Paul's Mudunhu reMinnesota. Tikavakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinombonzi chiprofita.
Ndinoziva chinonzi chiprofita kureva muromo waJehovha, watinoti spokesperson waMwari. Ndiye watinotaura iyeye kuti munhu anonzwa kutaura kwaMwari achisvitsa kuvanhu panguva nemanzwiro ari unique, akasiyana nemanzwiro ose atinoita dzimweni dzinguva savanhu. Ndiye muprofita iyeye, ndimo watinoti muprofita. Munhu anonzwa manzwi wemanzwiro akasiyana dzimwe nguva, kunyange nesu vanhu vanonamata iye ane mamwe manzwiro aanoita.
Zvinouya sei kuti munhu ava muprofita?
Kuva muprofita, chekutanga ndingangoti shoko raMwari rinotidzidzisa chinhu chekutanga. Muprofita munhu akagamuchira Mwari naKristu mumwoyo make, akabva agamuchira chinonzi Mweya Mutsvene paupenyu hwake. Saka agamuchira chipo chaMweya Mutsvene ndo chinozorime basa manje. Chipo chaMweya Mutsvene chiya chinozotishandisa tirimo muchechi mungano muya, umwe neumwe nenzira yakasiyana-siyana. Sekureva kunoita soko raMwari kana tichinge tiriverenga rinotidzidzisa kuti vaKristu muviri mumwe chete, mwiri waKristu muviri mumwe chete, vaKorinte vekutanga 12:28. Asi vakapwendwa kana kuti vakapiwa mabasa akasiyana-siyana muchechi. Vamwe vakaitwa maprofita, vamwe vakaitwa maapostora, vamwe vakaitwa vadzidzisi, vamwe vakaita vashandi veminana, vamwe vakaitwa vashandi vekuporesa, vamwe vakaitwa vashandi vanobatsira, vamwe vakaita vanotungamirira machechi, vamwe vakapiwa ndimi dzakasiyana-siyana. Zvipo zvatakapiwa naMwari kuburikidza naMweya Mutsvene, asi zvakasiyana-siyana.
Kana muprofita pane zvaataura nhasi akazodzoka mangwana achiti aiwa zvandaedza kukuudzai ndeizvi, muprofita anogona kuchinja here zvaanenge ataurira vanhu?
Maita henawandi ndo pane nyaya yedu hombe ipapa. Chekutanga chinotipa kuti titi munhu muprofita kuona zvaakataura zvichiitika, ndo chekutanga ichocho. Evidence ndoinozotipa kuti titi munhu muprofita zvechokwadi. Pasina izvozvo hausi muprofita. Ndo muprofita kutaura zvinhu zvinoitika. Nekuda kwekuti chiprofita chakanyorwa izvi mushoko raMwari chaimo chaimo. Tikaverenga mushoko raMwari rinotaura kuti njerai Mweya, chenjerai vaprofita venhema. Tinovachenjera seMateo 7:15 inoti chenjerai vaprofita venhema. Ishoko raMwari riri kutaura kwati chenjerai vaprofita venhema. Saka nachiye chinzi vaprofita venhema kune vechokwadi, kune vasiri vechokwadi. Saka shoko raMwari zviro kwazvo rinotidzidzisa kuti kune vanazvo zvipo izvozvo, asiwo kune vanogona kuti tinazvo, asiwo vasina zvipo izvozvo.
Vaya vanomuka vachiti pane zvavakarota zvichaitika, tingavati vaprofita here?
Chandinoda kutaura ndechekuti soko raMwari mubhuku yaJoero chapter 2:8 rinotaura richiti namazuva ekupedzisira ndichadururazve mweya wangu pamusoro penyama yose. Vatana vacharota hope, kureva kuti hope zvinogona zviro kwazvo kurotwa, uye kuti Mwari anotaurawo zvakare kuburikidza nemuhope. Asi ndataura kudaro, pane kurota kwakasiyana-siyana. Pane kurota kwezvawaswera uchifunga, pane kurota kunozoitika munguva yekunge warara inonzi playback. Zvinhu zviya zvawaswera uchiita kana kuti zvawaswera uchifunga zvinenge zvapinda munyama, tinoti musubconscious mind yako, kana warara zvinogona kuzouya zvinhu zvokuhope. Kwozoti kune kurota kwekuratidzwa zvinhu nedenga. Vanhu vaMwari vazhinji mubhaibheri shoko raMwari vairota hope kwazvo, asi hope dzacho dzinoda kungwarirwa. kuti uzire nekuda kwekuti hope dzinogona kubva kuna Mwari, hope dzinogona kubva kuna Satani, uye kuti nyaya yehope iyoyi kana dai tikatarisa musoko raMwari, kune murume anonzi Josefa akatotumidzwa zita rekuti muroti nekuda kwekuti airota hope. Vana Nebhukadhinezza madzimambo vaitozotsvaga vanodudzira hope, kureva kuti Mwari ano dzimwe nguva haagoni kutaura nesu during the day zuva rose nekuda kuti tinenge tiri so busy. Saka Mwari anomirira nguva iyoyo yatinodzikama pamberi pake tarara, hauchina chauchafunga, hapana chauchiri kuita. Ndonguvawo Mwari anoshanya iyoyo kuziva kuti pfungwa dzako dziri pamwe chete, ochikupa yambiro kuti mangwana zvinhu zvichida kudai kana kuti pane zvinhu zvinoda kuzodai. Kana ukaona zvichidaro uye uchiti ukataura zvinhu izvozvo zvinozonikwa zvichiitika, kureva kuti unacho chipo chacho chokurota hope, asi hadzisi dzese hope dzinobva kuna Mwari.
Saka tingati vaprofita vatendi, kune vaprofita vari kunze kwechitendero here?
Kana ndichida kuti muprofita, inini madzira angu Bhaibheri soko raMwari muOld Testament izwire kuti muprofita rinotaurwa 300 times kana chiverenga Bhaibheri soko raMwari. MuOld Testament rinotaurwa 300 times, muNew Testament rinotaurwa 125 times. Kana vachitaura nyaya vanonzi vaprofetes, vaprofita vechikadzi kuOld Testament 6 times, kuNew Testament kaviri. Munhu anonzi muprofita maringe neBhaibheri sekuziva kwangu kwandinoita inini, munhu akagamuchira soko raMwari rinotaura mubhuku raRoma chapter 8 verse 12 kuti kune ava vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Saka kana wakapiwa simba kune vanhu vaMwari, asi kune vana vaMwari zvinotori nemakategories zvakatosiyana. Mwari ndiwo munhu wese, munhu wese munhu waMwari, asi kana wamugamuchira unenge wabva mukungova munhu waakupinda mufamily, mumba wagamuchirwa, uri mwana aunzwa mumhuri. Saka waakukwanisa kuinjiya mabenefits nekukwanisa kuita zvinoda kuitwa, zvipo zvinopiwa mumhuri waakukwanisa kupiwa uchifunctionawo uchishandisa zvipo izvozvo. Saka kana wazovewo manje mumba yaMwari imomo, munhu anonzi mweya mutsvene waunogashira. Mweya mutsvene mweya kureva kuti kune mweya yakasiyana siyana, but kune anonzi mweya mutsvene ndiye wevaya vakagamuchira Kristu, vakamisa mwoyo mavo, vanozvidaidzira vachizviti maKristu. Saka uyo mweya unoshanda mukingdom, muumambo hwechiedza. Asi kune mweya yakasiyana siyana inoshandawo isiriwo yechitendero ichiri yechiKristu, iri munyika yerima. Saka mweya wokuprofita watinoziva unoshandiswa nezvipo zvinobva kuna iye mweya mutsvene ndezvevatendi. Kana munhu asiri mutendi taakuchienda pasoko raMwari riya rinotaura richiti Jeremiah 14 verse 14 rinoti vaprofita vari kuprofita nhema, handina kumbovatuma. Zviri mubhaibheri izvo zvandiri kutaura. Vechirungu rinoti the prophets prophesying lies in my name, the Lord replied, I did not send them or appoint them or speak to them, they are prophesying to you a false vision, a worthless divination, the futility and delusion of their minds. Kureva kuti kune mweyawo inokwanisa kumira samaprofita asi isina kubva kuna Mwari.
Ivo vaprofita vanogadzwa here, uye vanogadzwa nani kana vachigadzwa?
Sekutsanangura kwandaita kuti munhu anenge agamuchira Kristu agamuchira mweya mutsvene, Mwari ndivo vanosarudza. Tikaverenga soko raMwari muna vakorinde vekutanga chapter 12 verse 28 inoti Mwari vakanongedzera, rinoti Mwari ndivo vanonongedzera kukereke kuti vamwe vave ava apostora, vamwe vave vaprofita, vamwe vave vadzidzisi, vamwe vaite mabasa eminana, vamwe vaite zvipo zvekuporesa, vamwe zvokutungamirira nezvekubatsira nezvimwe zvakadaro zvakadaro, kududzira ndingini nekudzidzwa yatinoti word of knowledge. Zvinhu izvi zvinopiwa naJehovha kuburikidza naMweya Mutsvene. Chiri chikonzero chekuti zvibatsire chechi, zvivandudze. Muna vakorinde yekutanga yava chapter 12 mukaramba muchiverenga kusvika pavhesi ya 11 inotaura kuti zvipo izvi zvinopiwa naMweya Mutsvene hazvizi zvipo zvedu, Ndo saka kune vamwe vanogona kungova munhu anogona kupiwa soko samufundisi. Ndakamira pamberi pechechi ndichiparidza, Mwari anogona kungondivhurawo maziso ndongoona zvandofanha kuona ndotaura, hazvireve kuti ndamuprofita. Izvozvo Mwari vanogona kungotiwo dzimwe nguva ndichinamatsa kana ndichikansela munhu ndichimubatsira, vongondipa mamwe masoko ekuti munhu anotovhunduka kuti komazviziva sei. Ndapiwa inonzi word of knowledge, hazvireve kuti ndamuprofita. Ndangotenderwa naMwari iye anopa Mweya Mutsvene kuti ndiite basa rake semudziyo panguva iyoyo. Asi kune vakatosarudzwa kwazvo vakapiwa chiri chipo chouprofita, kureva kuti pane mutsau, pane mutsau pakati pemunhu anongokwanisawo kududzira kana Mwari vakupa saMweya Mutsvene, anengafambe ndizvova dondondo kuti ndiri muprofita. Asi kune anenge akachipiwa iye pachake anenge ava ndiye ava chiprofita chacho.
Pasa Makai, nekuwanda kwaita vaprofita mazuva ano, muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Vawande, muprofita wechokwadi tinomuziva chokutanga nekunongedzera vanhu kumuridzwe chipo. Kana uri muprofita wechokwadi haugoni kuti ini ndini pano. Unonongedzera vanhu kuna iye muridzi wechipo. Ndochekutanga ichocho. Kuti muridzi wemashoko hausiriwe. Chechipiri, chiprofita chinoitwa kuti mweya waMwari here kana kuti mweya usiri waMwari. Kunonzi kuita test. Ukaverenga una vakorinde rekutanga chapter 14 verse 29 inotaura ichiti let two or three, vanhu vairi kana vatatu vaprofita, asi tenderai vamwe kuti vaite inonzi evaluate what is said. Nechirungu rinoti let two or three people prophesy and let others evaluate or weigh or discern chavataura kuti munhu wemuprofita here. Saka ndochechipiri chekuti mweya unofanira kuzverwa. Kana muprofita achinge ataura mabhuku Thessalonians chapter 5 verse 20 kusvika pa21 inotidzidzisa kuti hatifaniri kuzvidza zvipo. Asi kana tisingafaniri kuzvidza chipo cheuprofita, tinofanira kuchitesta. Tinotesta tine Mweya Mutsvene matiri sevatendi, munhu wese akagamuchira Mweya Mutsvene unotozvinzwa mukati mako kuti izvizvi zvasiya. Izvi tinotenderwa nebhaibheri, soko raMwari, kutesta mweya kunzvera, nekuti iriko mweya yaMwari, asi iriko isiri mweya yaMwari. Zvechokwadi, iriko yakatosiyana. Bhaibheri haraizotaura kudaro kuti nzverai mweya iyo richiziva kuti hakuna vanyengeri. Handiti pandatanga kutaura ndati bhaibheri rataura richiti beware of false prophets, they come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves. Zvino kushoko raMwari Matthew 7 verse 15 riri kutipa yambiro yekuti kune vaprofita vechokwadi nevekunyeba, asi tinotonzvera kana tina Mweya Mutsvene atingogamuchira. Tinonzvera mweya kuti tizive kuti chiprofita ichi ndechechokwadi here kana tachisi chechokwadi.
Sekubvunza kwandanga ndaita neuwandu hwevaprofita, vakristu vanozvitarisa sei, vanozvibata sei, vanoita sei?
Dambudziko ratinaro nemakristu zuva ranhasino nderekuti chokutanga, isu pachedu makristu hatinzveri soko raMwari. Tinomirira kuzonzvera soko raMwari taparidzwa namufundisi. Tinoenda kunoparidzwa kuchechi, tine usimbo hwekuverenga soko raMwari, nekuti soko raMwari rinonyatsokutidzidzisa kuti chii chinonzi chiprofita, ende rinotipa warning yakazara. Ukaverenga musoko raMwari kuNew Testament, kuOld Testament kwakazara warning yekuti nemazuva ekupedzisira vachauya vaprofita nenhema, vachakudzwa kuti Jesu ari pano. Asi tobva vatotaura kuti musamhanye muchiendako, ibvai maziva kana ndakuya obva atiudza chiprofita chechokwadi kuti chakaita sei. Saka dambudziko ratinaro sechechi, chokutanga, hatidi kuverenga soko raMwari. Tinoda kuverenga soko raMwari, tinoda kuparidzirwa namufundisi taakuchechi. Soko raMwari rinoda munhu anonzvera, rinoda vanhu vanogara pasi vachinyatsa kudzeya soko raMwari. Chechipiri, hatichazivi kunzwa kumweya wokunzvera. Mweya wekunzvera muchechi amuchina. Ndodambudziko raitika. Takungomirira kuprofitwa nekudzwa zvatinoziva. Vana vaIsraeri vakanga vachiudzwa asi vakanga vakakare vainawo mweya wekunzwisisa kuti pano ndi Jehovha kutaura here kana kuti havasiriwo.
Kumirira kuprofitwa kwakaipa here Pastor Makai?
Dambudziko riripo nderekuti chiprofita chinobvunge kana mukaverenga chiprofita chiri mubhaibheri soko ramwari chatinodzidziswa kunguva panguva yevana vaIsraeri panotori nemutsao mukatarisa zviri kuitika mazuva ano nezvakanga zvichiitika kare kare munoona kuti chiprofita chemunguva yemuold testament vaprofita vakanga varipo vaya vaya vakanga vari vanhu vaitotumwa neshoko rekunoedza rekunosumudzira kana rekugadzirisa zvinhu kana kuburitsa zvivi pachena kana kutaura zvichaitika mangwana kana kunyaradza kana kutaura chizaruko chekuti muchazoenda muutapwa zvinhu zvichazodai ende zvichiitika vanhu vachizviona. Saka dambudziko raapo ringe rekuti munhu wese anoenda kuchecha chinomirira muprofita kuti handiprofiti hazvina kuipa. But atingaende kuchechi kunomirira kuprofitwa tinaye mweya mutsvene, basa rake nderei masei, anofanirwa kutiratidza zvinhu. Mweya mwari, soko ramwari rinotaura kuti Mwari haasi mutsauri nevanhu, kureva kuti hazvina basa kuti urani iwo ukanamata Mwari anokuratidza. Hongu handirambi kuti kune zvimwewo zvinodawo kuti Mwari varakidze umwe munhu, asi kazhinji kacho tose vakristu tinaye mweya mutsvene ende Mwari vanoda kuti vatiratidze zvinhu iyesu pachedu tisingamhanyi kurarama upenyu hwekuti tinongogara takamirira muprofita kwete.
Tinotenda mufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's kuMinnesota. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoti vainesu zvekare svondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.